reflecting the views of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina kukadzi 1 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoizvi ndiri muchirongwa chanhasi. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi votungamira urongwa hwekutsvagira ZANU PF rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabai elections nemusi wemugovera. Asi vakanga vari mumiririri wedunhu iri vari nhengo yeTriple C vaAmos Chibaya vanoti kuchatsva mupini kuchisara demo nemusi wemugovera. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzi zviri kushandira mutero wembwa kuBotswana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi nezuro vainge vari kumukoba North kuGweru vachitsvagira rutsigiro vaEdgar Ncube vebato ravo reZANU PF. Sarudzo dzemabai elections dzakauya mushure mekunge vari kuzviti ndivo munyori mukuru webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vasengezo Shabangu vadzinga vaAmos Chibaya nevechimwe chikwata chebato reTriple C. Vakanyoresa kukwikwidza musarudzo idzi vanosanganisira ivo vaChibaya uye vaPatrick Taiya vebato reDemocratic Official Party DOP. Asi musi wa19 ndira dare reHigh Court rakapa mutongo wekuti vaChibaya havakwanise kukwikwidza pasi pebato reTriple C mushure mekunge vaShabangu vakwidza nyaya kumatare vachiti havasisiri nhengo yebato iri. Asi vaChibaya vanoti vakakwidzawo nyaya iyi kudare repamusoro-soro reSupreme Court asi hapana mutongo wati wapiwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wehofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira.
Tinotenda. Isu sebato reZANU PF tiri kutarisira sarudzo dzinomufaro nokuti tinoziva kuti isu tichange tichikunda nekuti tisine tsigiro noruvimbo rwemhomho yeZimbabwe. Iri kuona mabasa akanaka ari kuitwa navamunangagwa ekuita kuti nyika yeZimbabwe iende mberi, ivandudzike, munhu nemunhu ave neupenyu hunenge hwakanaka patinosvika gore re2030.
VaMarapira, tiri kunzwa kuti vaMohadi vange vari kumatebeleland uko tanzwawo kuti vange vari muMidlands nezuro. Dziri kufamba sei nyaya dzegadziro yesarudzo yemabai election ari kuuyayo?
VaMohadi ndo mashoko avari kufamba nawo vachikurudzira vanhu kuti vavhotere ZANU PF, varambe vachivimba muna vamunangagwa nebato reZANU PF.
Mashoko amunosiyira vatsigiri venyu nemhuri yeZimbabwe ndeyekuti kudini?
SeZANU PF tiri kuti aiwa musi wa3 tichange tichikunda zvisina akaona, tichange tichikunda zvekuti vamwe vanomwa mvura nekunakirwa vachitenda, nekuti isu tino ruvimbo rwevanhu veZimbabwe tichivatenda nerutsigiro rwavo. Ngatirambei tichinisa nyika yedu mberi, nyika inovakwa nevenevayo.
Mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vange vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo vaChibaya vari kutsika madziro vachiti vari kukwikwidza kunyangwe Zeki yakati yainge yabvisa zita ravo pagwaro revaVoti.
Chokutanga, vanhu vemukobha havana kudzinga vaChibaya kudare parliament. VaChibaya vakarikoliwa kumudhuri weparliament Awana kurikoli wa mkoba mune wanu. Parliament yangu iri mkoba. Ndo mune wanu wanofota.
Saka imi muruku kambe inawe ere wa chibaya takanzu wa kutiva muhadi. Vakaskwera vare mumusha mienyu nezuro. Vachichakira obato ravo rutsigiro.
Zaito wanawa muhadi zozo kuya mkoba constituents. Ndoruda ibu wawio kuzomira vari MP. Ndo varakasha. Isuse mkoba chinu chinonzi zanu. Atidika na mbochona za chosi. Vanewe mkoba alafi waka futa na zanu PF. Mkoba will never be zanu PF again.
Kwa chino nziwani wachipaya ala hapo pa ballot boxi. Muno mzo voter wa seye musipo.
Waka zama kudakuni visa pa ballot paper. Nenye kushlamu wano kwa chipaya. Zino takaenda kumaterezi mosha. Tikano pikisa. Mutongo woyo ku Supreme Court. Zodu zira kupikisa patakaita. Zita rangu richanga riri pa ballot paper. Saka mswa 3 February. Ndirikuno wapama wanwe zanu. Zokororo ine simba. Tudakundu wara kasha. Mavota takaita mswa 23 August 2023. Achanga jidori times 2. Nukutu wanwe mkobi wakatama. Kutu viziru wa manawe duchiba wato garana ya notuteri ya notumika.
Mashoko enyu kumurie mkoba otu wakudini.
Regantori mkana uno. Kutumusho mkoba gazirirai mswa 3 February. Muno zosera mwana wenyu umaka visirwa zisiri pa mtemo. Mwana wenyu achanga ari pa ballot paper. Ndiye zakare anenge ari pokutanga. Saka chamuno ngono ita mukapuwa ballot paper. Kundo tarisa sari pa msoro ndoro gari lipo. Kumokosa hakuna lana. Gati zokorozei zanu muswa 3 February. Zana wa mwati zoku ya mkoba aiwa kutandara. Wajila zao marize nyika. Iyo wano mkoba wajitambura. Wajunuka suene muromo. Desa ito vira, daito ati wawo yadu umile wari hivyo wa muadi. Ndo vandavara kasha asinu mtsindo. Saka 3 February, ande etino futera mwana wedu, ane ngari pa ballot paper, mwana wenyu, MPO vanu, MPO ma citizens, Amos Chibaya.
Va imbo vemu mirireri wedare reparamende we batore CCC kumukoba va Amos Chibaya. Vange vari parunare kugweru ne Studio 7. Zichakadaro sarudzo zichaitwa woku Goromonzi South, kumukoba North, Pelandaba Shabalala, Seke ne Zvimba East. Nyaya yekuoma kweupenyu yave kumanikidza zvizvarwa zveZimbabwe kuenda kunopotera kunyika dzevamwe dzichitsvaga mafuro manyoro. Asi zvimwe zvizvarwa izvi zviri kupedzisira zvoshandiswa senhapwa munyika idzi sezvo zvinenge zvisina magwaro akakwana kana kuti zvinenge zvichitarisirwa pasi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyika iri kuendwa nezvizvarwa zveZimbabwe kunotsvaga chouviri nyika yeBotswana, asi sematauriro emutungamiri wesango neroozimbozi Botswana Muzvare Posia Muzondo, kune vanhu vari kushandira mari nepasi pemapula echiuru chimwe chete nemazana mashanu iyo yakadzikwa nehurumende yeBotswana kutanga muna zvitova gore rakapera kuti ipiwe mushandi wepasi.
Vari kupiwa mari iri pasi pe 1500 varipo, vanopiwa ma 1200, ma 1300, chero ma 1000 ndichaiwo asi unoda kuti ngosinawo basa utongonawo kuti zviri nani ndifane kuenda pamwana iyeye panonzi 1.3 ndichitsvaga ndiri pamwe.
Vaenderera mberi vachiti nhamo iri munyika ndiyo iri kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvipedzesene zvazvipira kutorwa senhapwa.
Nhamo iri kumusha kwedu iri kusunda vanhu kuti vauye kuno kunyika dzinenge vana Botswana vachitsvaga mabasa ikoko.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita basa rekufudza mombe mumusha wekanye uyo uri pedyo neguta guru rehaburoni va Steven Tigere vati nekuda kwekutambira mari shoma vakawanda vavekuguma voita mamwe mabasa zvapakuti vashaye zororo.
Mari dzatinowana mukufudza mombe watinenge tichiita idzi hadzifadzi. End chimwe chinhu zvakafanana unogona kutanga uchinzira chipanapa unofudza mombe unofudza mbudzi uchengeta wai kumberi kwacho zvinochinja kutanga kudzonzira iti tisati waenda kumombe kana kumbudzi pana kuti usakure apa kana kuti ugadzire apa mabasa anenge achiwanda mari isingawandi.
Vamwe vakaita samuzvare mairi maganda vanoti vave kuswera vachiita zvakitsi nagonzo nemapurisa emufrancistown kuti variritire mhuri dzavo.
Zviri nani kuti ndiitizane zvangu nemapurisa kuti ndikwanise kureza mari yandinge ndichida. Ndoona kuti hairdressing iri kundibhadha kudarika kuti ndiopte kuti ndingaite nei.
Ngororo ongororo yakaitwa nemuzinda weAmerica muBotswana maringe nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu munyika iyi iyo yakaburiswa gore rakapera yakaburitsa pachena kuti vashandi vanobva kune dzimwe nyika vaive panjodzi yekushungurudzwa nekushandiswa kwemaawa akawandisa kana kunyimwa mihoro yavo kunyanya mumabasa epamba. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nechamukai nyama mumusha weRamutswa pedyo nekutere khaburo neva Edson Gore vaudza Studio 7 kuti usveta Zimbabwe ungapedzwa chete kana hurumende yeZimbabwe ikagadzirisa upfumi hwenyika.
Dai kuri kutiwo hurumende yedu yadzikisawo mapassport kuasvitsa kumaprize akaita sedzimwe nyika dzinenge ana Botswana ma250 pula pepassport. Dzimwe dzatongonzwawo kuti hanzi zvemapassport they are less than $20. Saka ndozvatinenge tichidiwa kutiwo zvikadaro zvinogona kufamba zvakanaka.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai Ruben Bofana vanoti gangaidzwa mhezi yavavira mudumbu kuvana venyika yechipikirwa.
Kana pula rimwe chete zvaro haana mukana wekuriwana muno muZimbabwe, anofane nzara, anoshaya pekugara. Saka akafunga nhamo iyoyo kuti ndakadzokera zvino kumusha ndinonorarama sei, anosarudza kugara muBotswana imomo maari kutombowanawo zviri shoma izvozvo.
Mumiri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono shuro havana kubvuma kana kuramba kuti zvizarwa zveZimbabwe zviri kubatwa senhapa muBotswana muri kuone Studio 7. Asi vanoti muzinda vavo uri kuita zvese zvaunogona kugadzirisa nyaya iri kutadzisa zvizarwa zveZimbabwe kuti zvive nemagwara akakwana kusanganisira kuzvitevera kwazvigere kuti zvitore magwara akakosha ayo azvinozoshandisa kuti zvipiwe mvumo yekugara munyika iyi.
Vanhu vedu vanotambura kufamba kana vasina zvavanazvo vanogona kubafa muzira namapurisa akabvumirana nehurumende muno kuti zvinobatsira kutipe vanhu vedu maprimary documents kuitira kuti vazokwanisa kuapply mapemis kuti vagare zvakanaka.
Ongororo yezvekubuda kwevanhu munyika yakaitwa muna 2022 pakuverengwa kwevanhu yakaratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika mazana manomwe zviuru zviri muSouth Africa uye zviuru makumi mana nezvinomwe muBotswana. Vari kubudawo munyika vanosanganisira madhokotera, vakoti, varairidzi nevamwe vari kuti vari kutambiriswa mutoro wembwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Urombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasati fenyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nende vele zvinotanga na7 manheru tichitepenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Musangano wechitatu wepagore wekuzeya nyaya dzesarudzo wakarongwa nesangano reAfrica Electoral Justice Network AEJN wakatanga nezuro kuVictoria Falls. Musangano uyu uri kuzeya nyaya dzine chekuita neurongwa hwesarudzo uye mabatirwo anoitwa makakava nevatongi nechinangwa chekuti muAfrica muve neutongo wejekerere. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekuona kuti Afrika yazadzikisa chibvumirano chekuita sarudzo dzakachena uye zvinotarisirwa kubva kuvatongi kana kuti Making the Dream of the African Charter a Reality, the role of the judiciary in upholding the rule of law with specific reference to free, fair, and credible elections in Africa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muongorori wezvekugarisana zvakanaka kwevanhu uye vachishanda nesangano reNetwork for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
Munoziva vazininga. MuAfrica tinoboita zvimwe zvinhu zvinonyadzisa, tinoita kusekesa pasi rino rese. Kazhinji zhinji tinofarira misangano, tinoita misangano yekuti tiri kuita misangano yekuti tiri kukoshesa kodzero dzevanhu, tinoita misangano yekuti tiri kuda kuti vanhu vaite sarudzo dzakajeka dzakasununguka, vanhu vachitaura nezwi ravo vasina chavanotya. Izvo tinozvigona chose. Msangano yu ya iperi, ndo imwe msangano watu waturu kuona uru kuitika muno Mzimbabwe uyu. Wekuti wakuru wakuru we matari wanotonga mosha mu Afrika we matari. Waru kuungana wachida kuungura kuti panetu kwa sarudzo, ngazi tukwe chekerere, baka koshe tukwe mitemo, bumbirore mitemo, matari achuone kwa asina redivira akarere kera. Zino nakizaka ni waka garapas wachitaura shakadaro asu kwa waitira kwacho mu Zimbabwe muno.
Iyo Zimbabwe ino ipei kuitiru o misangano wakada iyo yuyo.
Atito bodu kuenda mwezi yaka wandi sisa muna August muno umo nyamavuvu takawana saruzo zakaituwa muno Mzimbabwe. Zakato taura kwete newe triple C, kwete newe opposition chet, asineve SADC. Kana Africa Union ni acho pachayo. Vakato saruzo zemuno zanga zisina kusununguka, zanga zisina kuenzaniswa mativi ese, zanga zine kubira, takatoona makataurwa ne SADC macho kutotichimwe chakadoma ndeche kuti mitemo ye sarudzo ya itochikorwa. Kutochikorwa kutuwa kuvunwa kunyanyanyanya ne Zimbabwe Electoral Commission. Takaona yo kuti matare acho, arukutoone kwa kuti arukutotora mativi mnyaye zema tongruwe nyika. Iye shino tunotenda edu kutuwa Jobs kala waka sunungur wanezuro uno asivapeza gorende imbu waka variru wa mjeri ne matari wachinyumwa beo nenye ayaye mosha ya tisi kutobona kuti mosha ya chochai chai nde ipi
ngati bate iwo kuti iyo Zimbabwe senyika inga dzidza wo zipi pa msangano we mando iyoi.
Matare wawo watongi wawo wariku gara nasi wachiti haa isusu tuda kukoshesa kodzero dzevanhu, tuda kuti vanhu vaite kodzero dzavo dzekusaro dzavo vanoda vakasununguka. Asi tikutoona kuti muno Mzimbabwe macho vanoonekwa kuti havanopikisana nehurumende, vari kumbunyikidzwa nematare iwawo nevatongi wavo vakatogara kumusangano iwo vachitotaura zvinonwisa mvura zvinonekedza kuti wakamuteerera achitaura seunoti ya apa paita mutongi akanaka apa akati twasu. Asi choonai zviri kuitika muZimbabwe mahumbo chete anotonyadzisa. Kodzero dzevanhu dziri kutombunyikidzwa nematare iwawo zvinonyadzisa vazininga.
Muongorori wezve kugarisana zvakanaka kwevanhu uye vachishanda nesangano Renetwork for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana vange vari parunare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamukasei pastudio. Aiwa tinofara nenhaudza munotipa. Ndira kutaurawo zviri kutaurwa naava baba vanonzi vabere avo vanga vachitaura kuti mutemo wemapurisa wekuti shoot to kill uri kutyora kodzero dzevanhu. Vangataure kuti armed robbery iri kutyorwa kodzero dzayo. Ne shoot to kill. Iyo armed robbery yachona inenge itori nepfuti ichida kuuraya mupurisa. Baba vandotoona sekuti havasati vambobirwa because vakanyatsokubirwa chaizvo zvavambotauriri nezveshoot to kill kuti mutemo wakashata. Ini ndinotou support mapurisa atori 100% correct. Vari right mapurisa. Shoot to kill ndotoi supporta because kubirwa kunorwadza. Munhu achikunongedzera pfuta achikutocha mba mako achida zvinhu zvako zvakashanda. Iye anongotora mahara. Shoot to kill iri right. Mapurisa ari kuziva zvaari kuita.
Magadi Studio 7. Zvinzimbo zvatirimira. Kadongwana kubasa zvangu bata. Mariti makwira rokuita vakaipa da hurumende una zvangaita. Uriro zvingaingo yanyo yei. Ye bond yongopenda pa dollar zvichi ndopenda pa US. Vose kunda kubasa ma 1. Nochandira kufamba transport hapana rating zvo 6.5 but government price. Rating ita kuti 20 10 something. Asusi mbochizana mari dzatirikutambira dzarwa dzaaiwa yavapinda zvavo hurumende aiwa pakaipa ndo politics hombekedzo vari kugutaura maningo kugutaura vari varomba aiwa taneta aiwa
Sasitio 7 apu makadi. Bana monzora ona amo. Monzora chi unoidi ofisi wewe waka itaza utarashe monzora kustamburira. Uno batorira unani. Hee, unoenda ne mkazu wakune vana wako. She monzora vedwe ya she.
Vana mtangwa. Chamisa. Zirikuitika mu triple C atina inazo. Musati bundezo zokutungana kwembudzi. Hatina kana basa nazvo izvi. Imuchinziya zvenyu kuti ndimunenge muchituma zvese zvese zvinoitika ikoko, ndimunenge muri behind. Iye zvine izvi Chamisa resigna. Makuti Chamisa afanira kusungwa nezvato. Iwe wakasungwa nani zvamakadza 15 billion, makasungwa nani? Iye makazviya kuti Chamisa akabata mari, akakudza kuti Chamisa akabata mari ndiani? Tikwanire ichikai mwari imi mazanu PF majenandoro, varakash.
Studio 7 mamukase. Tinotenda nenhau dzamunotipa nezvose. Tinoda vashamarari nesu vatereri. Nhau yangu iri pakuti pachirongwa chamabvisa ichocho makanganisa zvikuru. Ini ndaitotarisira kuti seStudio 7 mucharamba mutotefenyura chirongwa chenews kana kuti pazuva mutotefenyura kana katatu makuseni masikati manheru. Izvo maakutochibvisa maakuisa chirongwa chechirungu. Vanambuya wedu nevahama zhinji havanzwi chirungu. So Studio 7 amatuya maakuita asiraiti. Gadzirisa ipapo. Ingawana na ZBC wanotefenyura news ya everyone hour one. Kwemi chiri kunoita chii zvamurimi muriko kutori kuAmerica kune mishini dzakanaka. Mukurirwa here nenhau dzinonyebwa dzemuZimbabwe dzidzi vanongotaura every hour. Aiwa gadzirisa ipapo Studio 7. Notenda.
Mangwanani Studio 7, mangwanani vateereri vese Studio 7. Inozvo kuti Studio 7 dei yambonimira zvokuramba vachibvunzana nachavanhu. Zvokudovadana painterview zvezvi ndozvimwe zvodo kunzwa maproblems. Bhozi kana vachidodama pamainterview zvinonzi kuti vari zvadova vanhu vari authentic. Vanhu vari vanhu vetriple C vanhu vaya maimposters sorry. Maimposters ndiva kunzwa maproblems ese atavanhu avo ikozvinezvi. Saka vanoda mwa vachibvunzwa kuti forma mune meetini meetini yenyu yakaudini chichi. Vanozvazvo kuti vanhu vadova part and parcel yetriple C vanhu vaya havambodori vetriple C vaya. Vaya vanhu vaya vanongotumwa kuuparadza vanhu vaya vanongodla mari vanhu vanotongodla mari vanhu tichitambura. Vanopomba munezanu PF vanhu vaya vachingodla mari mavabvunzirei. Chene nhavo vanhavo imi asi makati hamuna pamakarerekera. Imi ita muchingoda zvetriple C bvunza zvetriple C. Zvamamangobvunza chiamusi chibaya paipai mangogona cha. Zvokobvunza hayo vanani havana basa rosa. Isi izvi nyaya inototibadza sitereki ava vana vatotibhohwa sitereki zisina tomboitwa nachavanhu nevagurupu rakeko. Hatitombovazivi vanhu ava ngavaende kure. Musati mbovabvunza hatine navo kudumbosa zvavanoronga ngavaii ngavangodhistora sekudhistora kwavanhu vachingoita please.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera kunhamba idzodzi kwete kutumira maaudio.
Urombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukadzi tinenge tisasatepfenyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition muririmi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nende vele zvinotanga na7 manheru tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Munhau dziri kuitika muno muAmerica, nhengo dzekomiti yedare reparamende dzakafota nechitatu dzichitevera mapato adzinomirira muurongwa hwekuedza kuendesa mberi mhosva mbiri dziri kupomerwa gurukota rezvemukati menyika vaAlejandro Mayorkas dzekuramba kutevera mutemo wenyika unoona nezvekupinda kwevanhu muAmerica pamwe nekukanganisa chivimbo chevanhu izvo zviri kushoropodzwa neveRepublican Party. Havasi kuita zvizere mukugadzirisa nyaya dzekugadzikana kwenyika pamwe neuwandu hwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kusvika kumuganhu weAmerica neMexico. Nhengo dzebato reRepublican idzo dzakawanda mudare reHouse of Representatives dziri kurwisa kuti vaMayorkas vadzingwe basa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie avo vari kuTexas muno muAmerica.
Nyaya yatiri kuona yaitika iyi inyaya yasatamboona muno muAmerica. Pachirungu tongangoti it's a breaking ground, nekuti tichitarisa nyaya dzekumabhodha kana kuti mapindiro anoita vanhu muno muAmerica. Inyaya inoonekwa nehurumende sezvo whole yatingati federal government. Saka masimba akawanda ekumisa kana kupa matano akasimba ekuti bhodha rinozofamba sei anowanzoenda kuna president. And izvi zvatakuona zvichiitika zvekuti pakuitawo amwe mari like vari kucongress vari kutageta manje iri gurukuta zvinhu zvasakamboona zvakaitwa but toona senge kuda anongo ari matano ekuti paite yatingati action panyaya iyoyo yevanhu vari kupinda kumabhodha.
Asi zvinosiya papi nyaya yekuti mapato ezvematongerwo enyika ndiwo anenge akusenza kwete kutarisa mutemo nokuti kuona kuti maRepublican ndo vanenge vakutungamira nyaya yekuroverera iwo gurukota iri.
Ya, zvinhu zvisina kumira zvakanaka hazvo pakuti zvinoita kuti paite chataura hangu chirungu yatingati polarization kana kuti kuona kwakasiyana panhau inenge ichida kuti igadzirise zvinhu zvechinesa munyika. Ende izvi zvaitika izvi zvinhu zvisina kumira zvakanaka hazvo pakuti iko zvinotozva kuti pane nhaurirano iri kuitika pamberi pakati atingati madhemokrats acho nemarepublican kuti vaone kuti vogadzirisa sei nyaya yeimmigration kunyanyanya mapindiro ekuita vanhu kumabhodha uku vasina kuinspectwa especially mabhodha akaita sekuTexas. Saka kana takaona izvi zvakadai sezva kuchiitika panguva yakadai so zvinhu zvinokwanisa kukanganisa yatingati mabipartisan kauti kuwirirana kwavo kuti vanyanye kugadzisa nyaya yeimmigration kuti isave iri nyaya ichangoramba ichingotaurwa muno muAmerica.
Mungaona here nyaya ichigadzirisika iyi vaMasiya?
Ndichitarisa hangu ndoona senge inyaya inokwanisa kugadzirisika dai paita kukakurirana pakati pemarepublican nemadhemokrats. Chinongodikana panapa kuti vawirirane pachavo vodzisa mutemo unoita kuti iyo nyaya yeimmigration iyi ive nyaya inosolveka pasina kuti kana pazoita kana mutemo unenge wadzikwa vanhu vakamba vachingopokana. Iko zvino tinoziva kuti pane nyaya iri kunetsa zvekare kuno kuTexas. Texas yakadzika mutemo yekuti igadzise nyaya dzeimmigration idzodzi. Ende hurumende yakaendesa zvekare Texas iyoyo kumatare ichitaura kuti Texas haina mvumo yekuti ive ichiona nenyaya dzeimmigration iyi. But zvinhu zvokuti tingoona kuti kungopokana kunokwanisa kugadzirisana.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vange vari parunare muHarare na muchandiregerera vari parunare kuTexas naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Masangano akazvimirira oga makumi mana kuNigeria aendesa tsamba yenyunyuto kumutungamiri wenyika iyi vaBola Tinubu vachikurudzira kuti vagadzirise nyaya yekupambwa kwevanhu yavati yanyanya kuwedzera zvapa kuti vanhu vagare vakabatira hana mumaoko. Izvi zvinotevera kupambwa kwevanhu zviuru muguta guru renyika iyi reAbuja nedunhu reEkiti. Vanhu zviuru zviviri nemazana mana vakaurayiwa vamwe vanosvika chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe vakapambwa kubva zvakatora vaTinubu mhiko yekutungamira nyika muna chikumi gore rakapera. Munyaya dzemi tambo, Studio 7 ichaenderera mberi ichikupai zvinenge zvichiitika kumakwikwi Africa Cup of Nations ayo asvika mumakota finals. Mitambo ichaenderera mberi mangwana, Nigeria ichitamba neAngola, DRC neGuinea, uyewo mimwe mitambo ichatevera nemusi wemugovera. Tabata svika kumagumo chirongwa chedu chanhasi, regai titarise zvange zviri mumisoro yenhau dzedu dzanhasi. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi votungamira urongwa hwekutsvagira ZANU PF rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabai elections nemusi wemugovera. Asi vakanga vari mumiririri wedunhu iri vari nhengo yeTriple C vaAmos Chibaya vanoti kuchatsva mupinyi kuchisara demo nemusi wemugovera. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzi zviri kushandira mutero wembwa kuBotswana. Tabata svika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Taboka Ncube achikupai nhau nerurimi rweIsindebele.